igwaro igwaro rabva kukanzuru rikupa chenjedzo kuvagari vachange vachiiwana mazuva api pasondo. Izvi zviri kubudikidza nenyaya yakataura mazuva mashoma apfuura ekuti mvura kuHarare iri kunera. Iko zvino titori nemadhamu akatopwa asi tisina mvura, uye mamwe madhamu atiri kuseenzesa mvura irimo yakasviba zvikurusa uye yadzikira malevels ayo. Saka nzira imwe chete yatingangokwanisa kuti tinge tichiwanisa vanhu mvura kuita yatinoti pachirungu water rationing, kugoverana goverana mvura kuti vanhu vawana mvura mazuva aya, vawanawo mvura mazuva aya, kuti munhu wese ambowanawo chouviri maringe nemvura.
Tiri kuona kuti kune mimwe misha yamatiiwane mvura zuva rimwe chete pasvondo, mimwe misha ichiwana mazuva ose, mimwe ichiwana mazuva mashanu pasvondo. Makasarudza sei mazuva aya?
Izvi zvinoenderana nemadensities ezvimbo, uwandu hwevanhu vari munzvimbo imomo. Mukaita savana Mbare, Highfield, Cunningham, Mfakose, Grenadier, Willowvale, Adbeni, Southerton, Gasa area nepakati peguta ndiko na Mfakose, kwakawandisa vanhu. Saka nzvimbo dzakadaro pamirawo yepublic health tinofanira kunge kuine mvura mazuva ose, uyezve ndidzo dzimwe dzenzvimbo dzinowanzike dzichizotushuka zvigwere. Pakati peguta painoti pagare pasina mvura, kwouyawo dzimwe nzvimbo tadzisa mazuva anokwanawo mashanu. Izvi zvichiita navo kuti vakawana mvura musi wemuvhuro, chipiri nechitatu, china nechishanu vanocheredzerawo mvura yekuseenzesa pamaweekend. Kwoitawo dzimwe tikupa mvura chitatu nechina kuita kuti vanenge vacheredzawo mvura vazoseenzesawo mvura iyo yavanenge vacheredzera mazuva kune kusina mvura.
Tiri kutarisawo zvakaita semusha weHeadcliff matiuwane mvura zuva rimwe chete pasvondo, ende imwe nzvimbo yakamboita dambudziko rezvirwere zvemanyoka mazuva apera. Makatarisa chii kuti muipe zuva rimwe chete?
Tinge tichitarisawo nepabing capacity yedu yatiinayo, uyezve tinotarisawo zvinhu zvinenge zviriko kunzvimbo idzodzo kuti kune zvibhorani zvinenge zviriko zvinenge zvichishanda zvinenge zvakacherwa zviriko.